Mapato mashana anoti MDC yamzvinafundo Washman Ncube, Renewal Democrats of Zimbabwe inotungamirirwa nava Elton Mangoma, Mavambo Kusile Don inotungamirirwa nava Simba Makoni, Zunde pamwe neDare nezuro akaomba mubatanidzwa womushandira pamwe pamberi pesarudzo dzemuna 2018 achiti anodawo kuti mamwe mapato anopikisa auye kuzoshanda nawo. Zvichakadai veruzhinji vakaita savaSamuel Chuma vanoti chinhu chakanaka kuti mapato anopikisa ashande pamwe chete vachitiya gara iri tarisiro yavo kuti mapato aya abatane.
Coalition chinhu chakanaka kuti mabato anga akabatana kuti ratibvise utongo huripo hwakashata. Asi kuti coalition tinge iri chinhu chakanaka, inofanirwa kunge iri coalition yaitiwa nevanhu vane atingati critical mass pachirungu, kuti vakaurengedzwa pamwe chete chinobuda ipapapo chinova chinhu chine capacity to be able to influence change and to be able to win elections. Zvino tikatarisa vamangoma navabiti, ivo pachavo vega havana vanhu vanganzi izvo vakabatana pangaite chinhu chinokonzeresa sanduku. Uye zvekare pane kuonesana kwekuti vana vamangoma nana abita vangodzokerana paushamwari hwavo. Saka hatingati pava nekubatana. Kune mabato akafanana neMDCT anozikanwa ane vanhu, zvokuti kana vanhu vachiti vari kubatana ngavabatane vachinoumbana neMDC. Zvavaita zvangofanana nemuchato wepamahumbwe, hapana anopemberera nechinhu kwacho kunzwe kwemombe dzemavhu.
Muzvare Laiza Mapepa, vano venhengo yeMDCT vati mubatanidzwa wemapato anopikisa wakaumbwa hauna chaunoreva kana mutungamiriri webato ravo vaMorgan Tsvangirai vasiri mubatanidzwa uyu, vachiti MDCT ndiyo ine vatsigiri vakawanda.
Iri nyaya yecoalition, isusuka havana chavanokwanisa kuita pane mamwe mapato vanenge vanatenda BT nana Elton Mangoma. Havana chavanokwanisa kuita pasina Morgan Tsvangirai. Chinhu chikuru chavanofanira kuita ndechekuti kana vatofunga izvozvo votodzoka back, because MDC ndo ine vanhu, MDC ine mavenders, MDC ine civic societies amamwe akangosiyana siyana, maorganizations mazhinji ari kubatana neMDCT. Saka kana kuri kuti vari kuda zvokubatana nezvo, vanofanira kutotsvaga Morgan Tsvangirai kuti vatiite zvinhu zvinoenda mberi.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaDarlington Madzonga vati haisati yakwana nguva yokuti mapato anopikisa ombe mubatanidzwa. VaMadzonga vati vaNcube, vaMangoma, vaMakoni nevamwe vavo vakamhanyira kumedza kutsenga kuchada.
Ndofunga nyaya yekuti mapato anopikisa abatane haisati yasvika nguva yacho. Chatotarisira isu ndechekuti munhu tanga wazviumbira waunganidza vanhu vako kuti uzouya nawo uchiti awado vanhu vangu, nekuti vamwe vanhu vacho vatonzwa kuti vakabatana vanhu vakabva kunana MDCT. Hatichazozivi kuti vane vanhu vakawanda zvakadii, vamwe vacho vakanobuda munana PDP. Saka tichitarisira kuti vanhu dai vatanga vambobatana pamwe chete vaita sei, vaita urongwa hwavo, vanhu vanyatsoona kuti ndevapi vanhu ava, nekuti tinenge chingoverenga vanhu vamwe chete panguva imwe chete. Vanhu vakaita sana MDCT vari kutiragidza vanhu vavo nemamasha vari kuita, vakaita kuHarare nevakaita kuBulawayo, kureva kuti tichiziva kuti vanhu vane vanhu. But vanhu vakaita sana vaMangoma hasatamboona vanhu vavo. Even vaBiti ndakanzwa zvichinzi vakataura ivo kuti vanoda kunokonza kuti vanhu vavo, hatizivi kuti vanhu vacho ndevapi. Saka chatofanira kuita sevana veZimbabwe inyaya yekuti kana uchiti iwewo hane political party yako, unofanira kumeka shuwa kuti chii vanhu vako vaungana wozotaura zvekubatana, kwete kuti ungoda kuti achii mudya ndigere zvakamboitwa nana Mutambara paGovernment of National Unity, zvokuti munhu unopedzisira wakutonga asi usina nokutsigira. Hatitarisire zvinhu zvakadaro, hazvitisunungure sevana veZimbabwe. Nzara yedu haipere, isu tatambura nevanhu vanongofoma mapati munyika munomu asi zvisingaunze pundutso.
VaKeith Charumbira vanoti kubatana kwakaita mapato mashanu aya kubatana kwevanhu vari kutsvaga kuguta. VaJames Chidhakwa vati kana vakatarisa mapato akapinda mubatanidzwa uyu vanoona sekuti hapana zvakaitwa zvine musoro, vachiti vazhinji vavo vaiva nhengo dzeMDCT. Saka nokudaro hazvina zvazvinoreva kana mapato akaita sePeople First inotungamirirwa naamai Joyce Mujuru neMDCT asiri mukati memubatanidzwa uyu.
Nyaya coalition yakaitwa nezirona na vabiti na mangoma isu kwa chiri chini chinoto shamisa ni kuti biti na mangoma vandu munhu mumwe chete vakangoita disagree pafungwa dzavo pate zvavo imanje kudzokedzana kwavaita as one party yangu yangodzokedzana pate zvayo so tode coalition hakuna coalition ingaitika munyika munomu pasina changirai pasina people first hakuna coalition ingaitika munyika munomu ima opposite parties vasingatorani zvazvinisa changirai nekuti changirai and is on record yekuti ndiani haite number yevanhu nekuti akatombotestwa kuma election akawanikwa achitombodya kana mutungamiri wenyika ine chaiko.
Zvichakadai hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya yemubatanidzwa wemapato anopikisa uyu, asi vamwe vatsigiri vezanu PF vakaita savafarai Bwana vanogara mumusha wembare vanoti kunyange mapato anopikisa akabatana zvemhando ipi haazofi akakunda mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo musarudzo.
Ndione tichi opposition ichikwanisa kuti kurira kana mukayoka muna 2013 takai zvambaradza zvokuti uyaona opposition saka zvokuti yabatana kana kuti haina kubatana hazvina zvazvinoreva. Kana mukaona 1 million men march yatakaita musi 25 May vanhu vakanga varipo vanhu vakazhinji vakatoshaya mabhazi ekuuya kuratidza kuti takasimba maprovinces etakasimba takatoimirira izvozvo.
Imwe nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano remedia center vaErnest Mudzengi vati pachine mukana wekuti mapato akaita seMDCT nePeople First apinde muchibvumirano chemushandira pamwe.
Okay, ya zvendingataona ndezvekuti zvakaitwa nemapato vakauya pamwe chete vachiti vachakwikwidza vari pamwe chete chinhu chinokurudzirwa zvikuru muZimbabwe. Nyaya ingangonesa ndeyekuti mapato anenge ane vatsigiri vakati wandei kudarika mamwe acho akabvumirana nezuro haana kupinda muchibvumirano ichochi kana kuti asati apinda. Izvi zvinoita kuti pave nokusanyanya kufara nezvakaitika izvozvo nezuro asi tingangoti zvavakaita ivavo vakabatana vakaita zvinotarisirwa. Takatarisirawo kuti bato reMDC rinotungamirirwa navatsvangirai nebato reZimPF rinotungamirirwa namai Mujuru achaonawo njere dzakaonekwa nemabato awa akamadiki obva apindawo mukodhi kana kuti mumubatanidzwa iwoyo.
Imwe nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruhanya vati kana vatsvangirai naamai Mujuru vakasapinda mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzemuna 2018 zvinopa mukana wakakura kwazvo wekupatsanurwa kwemavhoti evanopikisa hurumende yezanu PF.
Panenge pane dambudziko rokuti vanhu vari kukukwidzana naMugabe vanenge vatopasanurana pachavo, vanenge vatotorerana mavhoti pachavo. Saka izvi zvinokwanisa kuti even opposition ine mavhoti akawanda tabadzana dzavatsvangirai ecoalition yona amai Mujuru vanokwanisa kuita mavhoti akawanda kudarika avaMugabe, asi vaMugabe ndo vanenge vane mavhoti akawanda kudarika ivo vakapatsanurana. Saka vaMugabe vanokwanisa kuhwina vari minority president, but problem inenge neamugabe kana maelection akaitwa pachokwadi hazvigoni kuti vamugabe omira mai Mujuru omira vatsvangirai omira ave coalition omira peta munhu anoita 50% plus 1 haiwanikwi kana masarudzo dzakamira. Saka izvizvo zvinokwanisa kutozopawo mukana wekuti kuopposition woziva kuti kana vainda vakadaro zano ikasabira panozobuda kuti anenge ari ane vanhu vakawanda ndiani anokwanisa kuzotikana pakati parerun ndiani anofanira kunge ari mutungamiri weopposition. Asi dambudziko riripo panyaya iyi ndeyekuti zano haizombobvumiri kuti itori kubudisa maresults anenge akadiwa amugari. Saka opposition inokwanisa kuita dambudziko rokuti zano inokwanisa kubiridzira maelection okutanga yapotozomboshawa rerun, asi kuri kuti panoti pasarudzo dzakakwana vamugabe vakamira apa, mai Mujuru vakamira apa, tsvangira ari apa, vecoalition varava hakuna pati inoita 50%. Zvinoreva kuti Zimbabwe inenge yakuenda kuchi kurirana.
Zvichakadai MDCT inoti ichiri kuzeya nyaya iyi ukuwo People First ichiita ina kukokwa kumubatanidzwa uyu nemapato akaomba mubatanidzwa uyu nezuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.